ndinoti ndozo tiri kunzwa zvichitaurwa mumapepa, asi inini ndiri kubvunza kuti wakandidzinga kuzanu PF EP yacho. Zanu PF iyo tiri kuti iri kunze kwemutemo here iyo ivo vari, kana kuti Zanu PF yakanga iripo kare iyo ivo wakabva mairi? Ndichitizve inini havagoni kundidzinga kuzanu PF yavo iri kunze kwemutemo, nekuti handina kumbenge ndiriko, handisi nhengo yeikoko.
Saka zvave kureva kuti kwave nemapoka maviri ezanu PF rapa vamutasa.
Zvinotaridzika kudaro. Pane boka rinoteera mai Mujuru, iro wakati iwo iro boka iroro riri kuda kuvauraya, saka ngaridzingwe mumusangano. Rikadzingwa kwese kwese, rikabva zvaro rakanyararisa. But zvino zvaakuitika izvi, nekuti apa wakati ndiri kuuya kuendeswa pamberi pedisciplinary committee, wakati haisati yagara disciplinary committee iyoyo, kudakara mai wazoti wasvika. Hungu mai wakasvika, hungu yakagara pasi, hungu yakandidzinga, zvichireva kuti mai ndo vasenda yepower kune rimwe boka iri. Isu tiri kuti aiwa, izvi hasati zvamboonekwa kupi nepi. Zvinhu zvakaipa. Takagara namai Sali Mugabe sa-first lady, hatina mbovaona vakagara pa-top table baisu. Endi vakanga vari pachigaro china mai Grace Mugabe. Saka zviri kutishamisa kwazvo kuti zvino chiri kuda kuitika ngechipi. And naturally pamusana pekuti wakadzinga vanoti Gamatox, wakavadzinga wese. So zvichireva kuti iwo wakaenda kumusangano usina maGamatox, wakaenda kumasangano une zvipfukuto. So chokwadi kwavaitaka misangano miri, mumwe weGamatox nemumwe wezvipfukuto.
Asi kana muchiti mai ndo vanenge vaapa nyanga, munenge muchireva kuti kudii apa vamutasa?
Tinge tichireva nezvatiri kuona waBlessing. Tiri kuona kunge mai ndo waakuita zvese zvese zvinofanirwa kuda kuitwa kune gurupu revamunangagwa. Ndiwo center of power. Hatisi kuona fanika baba Mugabe ndo wachiri center of power, nekuti vamwe vese ava vakasarudza, vanenge vakavasarudza on a temporary basis. Handifungi kuti vari permanent.
Vamutasa, pakaitwa sarudzo dzeby election kuHeadlands, munopinda here musarudzo idzi?
Handisi ndigari kupinda, ndine constituency yangu. And handisati ndaseva 5 years ikoko. And vanhu vokondoziva kuti vanoda kuti ndirambe ndiri MP wavo.